Scarf more records.
Yeah.
Fun song. Do it.
Miss Reed.
Hit maker. Okay, Jabotin to yeah.
Wakafa kudara uchiverengera gore zvarapera rimwe rachata kudongorera unongoti uri kushanda nanasi aiwa zvanyanya
gore zvarapera ndakugadzirira kumba kwenyu gore rinouya muchapemberera asi ndirore ndinoda mari ndirore.